hongu gwaro rakabuda nezuro rinonzi Corruption Perception Index. Igwaro rinoitwa neboka rinonzi Transparency International. Gwaro iri rinorakidza kuti kune nyika dzinenge dziri pedo nemaki inonzi 100 dzinenge zvichirakidza kuti dziri kure nechirwere checorruption, but dziya dzinenge dziri kuna na 10 dzinenge zvichirakidza kuti corruption yakanyanya munyika idzodzo. Scale iyi yakashandiswa kuti kunge kuchiburiswa ongororo iyi iscale iri between 0 and 100. Iyo Zimbabwe inowanikwa iri panumber 20 zvichirakidza kuti chirwere checorruption chakanyanya muno muZimbabwe. Izvi zviri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvingadai zvirizvo USA ratakushandisa iri muno muZimbabwe panguva ino, asi zviri kubuda zvokurakidza kuti atiri kuti mapublic institutions edu angadai ari maministry akasiyana, majudicial services commission kana kuti mapurisa, ndo ari kurakidza kuti mune uhori hwakanyanya kuwanda imomo.
Ikurudziro ipi iri kupiwawo nesangano renyu pakurwisa nyaya dzeuwo? Tichiona kuti Zimbabwe yakatoumba boka re-anti-corruption commission.
Transparency International Zimbabwe iri kukurudzira iya yatinoti political will. Tiri kudaro nekuti Zimbabwe anti-corruption commission iripo, mapurisa aripo, magweta nemakots aripo, asi tiri kuti utungamiriri weZimbabwe hausi kurakidza kubatikana maningi nechirwere checorruption ichi. Saka tiri kuti mainstitutions edu akareform, vatungamiriri vedu vakarakidza kuva nepolitical will, tinofungidzira kuti chirwere checorruption chinopera. Sezvamunoona masungirwo evanhu vanenge vapara mhosva dzecorruption anoita seanotora mativi, hazvina kunasojeka. Zvinoita sezvinotarisa kuti ndiani aita mhosva iyi, zvichireva kuti osungwa here kana kuti oregedza kusungwa, zvichireva kuti pane selective application of the law muno muZimbabwe. Asi Transparency International tiri kuti aita uori hwose kuva mukuru sei muhurumende kana kuti papi zvapo ngaanga achitarisa matare emhosva.
Makashanda nemanga masangano here mukubuda neongororo iyoyi?
Transparency International seboka guru riri kokurwisa chirwere checorruption rakashanda riro rakamirira survey yakaitwa iyi, but rakashanda rakabatana nehurumende dzenyika dzose dzepano pasi kuita research iyi, nokuti sezvamunoziva research iyi yakabuda mumapublic offices emagovernments enyika dzose dzepasi pano.